Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera gunyana 29 2018. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hama neshamwari dzinoungana kuWaterfalls muHarare pamunamato wokirangarira mushakabvu Silvia Matambo Maposa, avo vakapfurwa nemasoja vakafa muna Nyamavhuvhu. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reAmerica iri kuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly ichiti inoda kuzivisa pasi rose kuti haitambire vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hama neshamwari dzaungana nhasi kuWaterfalls muHarare pamunamato wokurangarira muchakabvu Silvia Matambo Maposa, avo vakapfurwa vakafa musi waNyamavhuvhu 1 2018, panguva iyo vatsigiri veMDC Alliance vairatidzira. Amai Maposa vaive mushandi kubazi reZimbabwe National Water Authority uye vakange vasiri mumwe uye avo vairatidzira. Musi wapfurwa amai Maposa vachibva kubasa, mauto akapinda mumigwagwa achipfuura vanhu vairatidzira panguva iyo pasi rose rainge rakaisa maziso aro kuZimbabwe. Ngatinzwei vataura vakamirira satezvara vari muri yokwaMatambo. Ngatinzwei mumwe aishanda nemufi vachitaura.
Inini ndokuziva ndaishanda namai Maposa. Shanda vandakaita namai Maposa ndakazobatira pakati. Ndokuva vanhu vakatikana nemabasa, kune vanga vane uchapupu hwakakora vaita wandinawo. Kwezi ndakazobatira namai Maposa muna 2002. Pandakasvika ndakaona munhu waMwari pana mai Maposa. She was just like his sister. Saka ini nhau ndinongotenda, ndinongofara kuti pandakaona mai Maposa vakandidzidzisa zvakawanda, kana kuchengeta imba yangu yepasina kudzidzana kusina imba yangu, vakandidzidzisa kushingirira.
Vanhu vakafa mumigwagwa musi uyu vatanhatu, asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti uwandu hwavo hwakazokwira kusvika pavanhu vanodarika gumi, sezvo vamwe vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara, vamwe vakazofa vave muzvipatara. zvichitevera kufa kwevanhu ava mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadoma commission yokuongorora zvakaitika. Commission iyi ichaita basa rayo kwemwedzi mitatu yozotura zvainenge yawana kuna vaMnangagwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Nengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dziri kuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly. Sachigaro yedunhu reMDC USA vazvidzairo zvidzo vaudza Rejoto weStudio 7 kuti chinangwa chavo ndechekuti pasi rose rizive mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe.
Tine urongwa hwekuratidzira tiri pano pahead office yeUnited Nations. Tauya tiri maZimbabweans takati wandei, but vamwe vari kutosvika izvozvi. Chinangwa chedu ndechekuratidzira, tiratidza whole world what is happening in Zimbabwe. Apa kana tichiti what is happening in Zimbabwe, tiri kuratidzira isusu kuti pamaelections akaitwa 2018 muna July, maelections wongu vanhu vakavhota. Vanhu vakavhota zvine mutsindo vachitsigira mutungamiriri wavo wavaida, vaNelson Chamisa. Unfortunately, the results that were announced by ZEC and further announced by the courts are not the true reflection of what is happening and what happened.
Kune vamwe vari kuti izvo imi muri kuratidzira panguva ino apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatodzokera kumusha. Zvinobatsirei?
Chinangwa chedu hachisi chekutaurira vaMnangagwa. Chinangwa chedu ndechekutaurira ruzhinji rwethe world, those people outside Zimbabwe. Kuti tiwanikwe tiri tinotaurira vaMnangagwa zvinhu zvavanoziva hazvinawo futi zvinhu zvekutibatsira. vaMnangagwa vanoziva chokwadi, saka hapana nedzi kuvataurira chokwadi chavanoziva. Isusu chinangwa chedu ndechekuti tiite highlight to the international world. That's why tauya pano musi wesaturday kudai pano vanhu vakawanda chaizvo, vamwe vemareporters, vamwe madelegates vari kuuya vachitiona tichitaura navo.
Mungatiudze vari zvidzo kuti vanhu vaungana vabva kumativi api muAmerica?
Vanhu vabva kumativi ese America. Kune vabva kuOklahoma, kune vamwe vabva kuCanada, kune vamwe vakabva kuPennsylvania. Ndingakuti ruzhinji rwauya panapa mamembers eMDC vari kumakonstituensi akasiyana-siyana. Saka ndo vazhinji vauya panapa, nevamwe shamwari veZimbabwe vanenge vari maZimbabwes vasiri nhengo dzeMDC, but they are in support of what we are doing here.
Kuratidzira kwamuri kuita muNew York panguva iyo misangano yeUnited Nations General Assembly iri kuitika, munotarisira kuwana chii?
Isu tinoda kuti ruzhinji rwevanhu vasiri muZimbabwe, the international world, ruzive chivazivise zvinhu zvakaitika muZimbabwe.
Totarisa pamabatirwo amuri kuitwa nevemitemo pakuratidzira kwamuri kuita, muri kubatwa sei?
Aiwa, vemutemo munomu vari kutibata zvakanaka chaizvo. Tasvika tiine pemiti yedu tikavaratidza, vakatiratidzawo patinofanira kuti tichiratidza. Pano pane vanhu vakawanda vekucambodia variko, vekuindia variko, vekuchina variko. Saka vekuzimbabwewo tiri pano, tiri kuratidzawo tiri panzvimbo yavatipa. Everything is done very peaceful.
Munoona mutsauko uyu wakamira sei tichitarisa zvinoitika kuZimbabwe?
Kuri kunzi kuZimbabwe kuratidza kwatiri kuita panapa tingadai iri bishi nemheremhere dzekungodzingirirana nemapurisa, kana kuti tingadai takatanga takarambidzwa unzi nehwakubvumirwe kuratidzira.
Sachigaro vedunhu MDC USA vazvidzairo zvidzo vachitaura naRay Choto weStudio 7 vari muNew York.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tochenda kuna Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Wilma Dambudzo Mutema Sango Swini. Avo vakatanga ivo sangano rinonzi Gogo Grace Mutema Sango Memorial Fund and Library Project kuZimbabwe. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Swini.
Maita henyu sisi Marvelous.
Mungati tsananguro here nezve sangano renyu uye zvekuti project yenyu yamurikuita iyi iri kupi?
Project yatirikuita iri pachikore primary school iri kuMhondoro kuZimbabwe. Uye I project ye library yatakavaka ikoko.
Chii chakaita kuti mufunge kubata basa iroro ikoko kuMhondoro?
Takafunga kubata basa iroro rekuti vake dura remabhuku evana rechikoro. Tichirangarira mai vedu, mai Grace Mutema Sango, vakashayika ivo muna 2012. Uye takaivakira ikoko kuMhondoro nekuti ndokumusha kwatinobva kwandakaberekwa. Ndikunova ndokwakare kwavakavigwa ivo mai. Mai vaida zvemabhuku, mai vaikurudzira kuti tiende kuchikoro tiverenge uye vaikurudzira kunyanyisa chaizvo kuenda kuchikoro kwevanasikana nekuti vaiziva kuti vanasikana kazhinji ukadzidzisa munhukadzi wadzidzisa rudziro wese uye kuti kazhinji mumagariro edu kubvira chinyakare vana vasikana vaisapuwa kodzero yakafanana neye vana vekomana yekuti vaende kuchikoro. Asi isusu marerero akatiita vaingoti mwana mukomana nemwana musikana vese vakafanana, vese vane kodzero yekuti vaende kuchikoro. Saka ndopakabva pfungwa yangu yekuti semunhu aikurudzira kunyanya zvedzidzo yekuti vana vanga vachikwanisa kuverenga. Tikavarangarira nokungovakawo dura remabhuku iroro kuti vana vanenge vachipindawo vachiverenga vese vakomana nevasikana chingave chinhu chakanaka.
Imi munogara kupi pari zvino uyezve pane mamwe mabasa here amuri kubata kumusha?
Inini ndinogara kuScotland mune dunhu rinonzi St Andrews muno muUnited Kingdom. Kupamusoro pedura remabhuku iroro raibrary yatakaita tinoshanda zve nevanoita zvebhora vamukoma vanonzi Alois Unjira. Vane tingati academy yavo yebhora revana vese vakomana nevasikana. Saka tinovabatsirawo kuburikidza nekutumirawo mabhora nebhutsu dzekutambisa bhora uye nekubatsirawo nemari yekuti vana vanoenda ikoko vasingawane vanga vachibatsira kubhadharirwa mari yechikoro.
Chii chakaitazve kuti mufunge kuti mubatane naBunjira uyo aimbotambawo bhora achitambira national team?
Chakaita kuti tifunge zvebhora izvozvo mamiro aiita amai mutambo webhora semunhukadzi vaitawo tichamisa madiro avaiita bhora nokuti vaitoonawo bhora chaizvo zvakanyanyisa vainyanyofarira chimukomana chiWayne Rooney chavaiti hachisininga chimuzukuru changu ichi vachichifarira. Saka vaiona bhora zvokuti bhora ravairinda. Saka pandakataura naBunjira achiti anoita zvake zveacademy yebhora iyoyo yekuti vana vanosangana vachitamba bhora ozovabatsirawo kuwana atingati anonzi pachirungu mascholarship yekuti vaende kuchikoro. Ndakaona kuti zvinobva zvapindirana nepfungwa imwe chete iyoyo yememorial fund nescholarship fund yatinoita kuti tinge tichingobatsira tibva tabatana navo vakabva vabvumawo kuti tinge tichibata basa navo.
Zvakakosha sei kuti munhu wechidzimai aite mabasa sei amuri kubata aya?
Zvakakosha nokuti inini ndinobhilivha zvikurusa kuti unofanira kunge uchidzosera kwawakabva uchiziva kwawakabva nokuti handiti tinoti mudzimwe chiri uri mudendere. Saka ukaziva kwawakabva zvinonge zvichiita kuti ivo nevana vari kumashuruwo vanenge vachiona mabasa vanenge vachibata vanenge vachiramba vachiti ini ndikakurondera kunge ndichiita se tichikwanisa kubatsirawo zvinoitwa namai Sweeney nanabunjira nevamwe vakadaro. Saka zvinoita kuti rudziro rwedu tinge tichizvisimudzira tega, tisingangomirira kuti tinge tichiti tinopiwa nevari kubva kunze kwenyika kana madhona kana chii, asi kuti tizive kuti imo musha matakaberekwa, imo madzinza atakakurira, tinokwanisa kuwanikwa vanenge vachikurawo vachikwanisa kunge vachirangarira kwavakabva, vachibatsira kusimudzira vanhu vedunhu ravo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Wilma Sweeney vesangano reGogo Grace Mutema Sango Memorial Fund and Library Project kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Aiwa, tatenda chaizvo, maita zvenyese simavilas.
Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Notenda Marvelous Mhlanganya huye mutori wedu wenhau kuno kustudio 7. Sitina Marvelous parunare akadomwa nevamwe vakadomwa mumakwikwi eZimbabwe Achievers Awards USA. Marvelous akadomwa muchikamu chevatori venhau uye vachahwina vachaziviswa pamabiko ari kuitirwa kuGettysburg muMaryland nhasi manheru. Marvelous, uri kunzwa sei nokudomwa kwawakaitwa kuti upinde mumakwikwi aya?
Aiwa, tinotenda chaizvo vahwande. Ndiri kunzwa kufara nekuti ndakadomwa nevagari vemuno muAmerica nebasa randakaita gore rino rekutapa nhau. Asi pane vamwezve vari vakadomwazve vemabhizinesi, vanoita zvemitambo, vanoita zvemachechi, vechidiki vari kuita mabasa anonwisa mvura, vachange vachiwanikwa vachiremekedzwa nhasi manheru. Saka pari zvino, aiwa, ndatomirira kuti ndinzwe kuti zvichafamba sei manheru anhasi.
Semutero wenhau, kudomwa kwako kunorevei kuna vose vanotora nhau?
Tinoreva kuti mabasa atinenge tichiita aiva hwande, vanhu vari kuteerera uyezve vanhu vanokoshesa mabasa atiri kuita. Saka ukaona uchiwanawo ruremekedzo rwakadai ruchibva kune veruzhinji, zvinobva zvatipa manyemwe ekuti tirambe tichiita basa irori, nekuti sekuziva kwamunoita basa iri rinombogozha, rinouyawo nezvimwe zvarinouya nazvo. Asi ukaonawo uchiwanikwa uchipiwa ruremekedzo serwandapiwa urwu, kunyange ndikakwanisa kusazotora mukombe nhasi, ndinongofara kuti ndakatodomwa chete. Uyezve ndinofara kuti tiri kuwana isu vatori venhau tichiremekedzwawo nevatinogara navo munharaunda dzatinogara imo muno muAmerica.
Marvelous, unofunga kuti uchabudirira here kutora mubayiro muchikamu chauri kukukwidza ichi?
Aiwa, munhuka kana uri kuenda kukombetishena ungaenda uchiti iwe uri kunodyiwa. Ndokutotarisira kuti Mwari acharatidza vavengi vanenge vakatarisa kuti ndidyiwe kuti aiwa Marvelous achatora mukombe. Asi ndinotenda vese vakavhota, uyezve ndinongotenda kunyange ndikatadza kutora mukombe, vanenge vawanikwawo vachitora mukombe tinozvikudza. Uyezve tinofara kuti community ngairambe ichikwidziridza mabasa anoitwa nevanhu, kungave kutora nhau sezvandinoita, kungave kuri kwemabhizinesi. Tina vana muzvinafundo zvakare vachange vachidomwa kana varivo vakaita mabasa anonwisa mvura. Uyezve pane vamwe vari kutobva kunzvimbo dzakadai seZimbabwe. Tina MC mukuru anoita iye mabasa mumichato anonzi Maimba arikozve achange ari kuwanikwa iye achiremekedzwa zuva nanhasi. Saka aiwa, ndiri kuenda ndichitini ndiri kunotora mukombe, asi zvikasazobuda zvakadaro ndinongoramba ndichifara nekuti veruzhinji vakandipa ruremekedzo.
Aiwa, tinotenda Marvelous, uye tinokushuvira rakanaka manhasi manheru.
Aiwa, tinotenda vahwande, muve nezuva rakanaka.
Mutori wedu wenhau Marvelous Mhlanganya huye achitaura ari parunhare ari muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuIndonesia vanoti vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi masere ane vana vafa uye vanhu mazana mashanu nemakumi mana vakakuvara zvichitevera kudengenyeka kwe 7.5 magnitude muguta maviri ePaulo neDongala ayo ari mudunhu reSulawesi. Ma Makaterera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Tochienda kuchirongwa che upenyu hwedu Our Lives icho chatinopiwa na Jonga Kandemiri.
Gamchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC nasi tine hurukuro nava Jonah Masia vanotungamira chikwata che moto moto marimba band icho chiri muno mu America vari mu dunhu re West Virginia Vamasia ndemumwe vanhu vachange vachiridza mhanzi kutandadza zvizvarwa zveZimbabwe zvichange zvichiungana kumabiko eZimu Achievers ari kuitwa muWashington DC manhero anhasi. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Vamasia.
Aiwa tinotenda vakandemi.
Vamasia tinonzwa kuti nhasi mugovera mune mutambo mukuru uri kuitwa munzvimbo yenyu yeWashington DC area. Watinonzwa kuti uri kutungamirwa neinonzi Simu Achievers. Imi Vamasiya tinonzwa kuti muri mumwe vanhu vachange vachitandadza vanhu vari kupinda kumabiko iwayo asi muchivatandadza nemhanzi yechivanhu. Mungatudza kuti zvakamira sei?
Patiri kuenda paZimu Achievers, inini ndiri kuenda nechikwata changu chinonzi chemoto moto marimba. Ndinoridza marimba, ndinoridza mbira. Chikwata changu chinosanganisira vana vangu vaviri vadiki vandakadzidzisa marimba nevamwe vari muno maZimbabweans nemamwe maAmericans. Tinoridza nzimbo dzedu dzechivanhu kunyange vana nemamusasa nedzimwe dzakadaro, asi tinonyatsokudzikwenenzvera tichirova chaizvo.
Tinoona kuti vazhinji vanenge vachitarisira kuti kana vanhu vari kunze kwenyika munonzi mudiaspora mamurumu munenge masiya nyaya dzembira nemarimba dzinenge dzichitariswa nevamwe kunzi mimhanzi yechivanhu kana traditional music. Imi muri kuzviikwanisa sei?
Zvinoitika ndezvekuti inini ndiri nyanzvi yekuridza. Ndozvandakatoindira kuchikoro, ndine master's degree yemusic. Saka ndinotoridza nekudzidzisa music. Pane passion yangu yekuti tichengetedze zvatakadzidza kubva kumusha nezvatakazodzidzawo kuno tauya kuAmerica. Taakudzidzisa manje vari kuno zvetsika dzedu, taakudzidzisa mimhanzi yekwedu kuti kunyange nevana vechidiki vatiri kutora vativadzidzise futi kuti vasakanganwa mimhanzi yekwedu. Saka inyaya yekuti zvinhu zvatakatoindira kuchikoro, saka hatidi kuzvirasa izvozvo.
Asi zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zviri kutambira sei mimhanzi yenyu? Tichiona kuti vakawanda vavo vanhu vakabva kumusha kare vanogona nge vatokanganwa kuti kune mwanzi unobva mumbira kana marimba.
Zvendiri kuona patiri kumboridza pakasiyana-siyana panosangana zvizvarwa zveZimbabwe, vanoita kuzvifarira chaizvo. Vazhinji vavo vanouya kwendiro vachiti wadiwa dzisawo vana vangu, hatitoda kuti vasakanganwa zvinhu izvi. Saka zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuita kumbundira mimhanzi iyi nekufara chaizvo, asi vanoita kushamisika kuti ko marimba wakamawanepi, kombira wakadziwanepi muAmerica munomu. Vazhinji vacho vanenge vasingafungiri kuti zvinhu zviri kuitika, asi zvinhu zvatiri kuita, asi vari vanozvifarira kana zvaakuitwa.
Ko vekune dzimwewo nyika vari kutambirawo sei mhanzi yenyu?
Vekune dzimwe nyika vari kuzvitambira chaizvo. Handimbopedzi kana mavhiki maviri ndisati ndadeedzwa kuti ndiridzire vanhu muno muAmerica munomu, varungu vemunomu nevamwe vekune dzimwe nyika. Mimhanzi yekwedu inodiwa chaizvo, uye kunyange ukati ndibhadharei vanobhadhara hava, vanozvida chaizvo chaizvo. Saka ndinotokurudzira kuti kana pane vanoziva zvekuridza mhanzi yekwedu ngazviitwe, hazvinyadzisi. Zvinhu zvinotofanira kuitwa, zvinodiwa chose nemamwe marudzi.
Mataura nyaya ndaanichada kuzobata Vamasiya yekubhadharai, ndaanichida kubvunza kuti mhanzi munee muchingoridza pachena here kana kuti munee muchibhadharwa?
Aiwa, tinobhadharwa zvishoma, nekuti zvinoitika pakugadzirira kuti mimhanzi izobuda. Panopinda nyaya yenguva, unotora maours akawanda uchigadzirira. Panodiwa mainstruments anotengwa, haawani kumahara. pane chavamwe wenyanzvi dzendinotorawo nchiridza nazvo hadzingofambi mahara nedzimotikari zvese saka zvese izvodo zvinoda kuti zvichengetedzwe saka tinobhadharwa kuitira kuti zvetinoita zvirambe zvichienderera mberi
kune vachange vachipinda kumabiko enyu amuri kuita manheru aya zvii zvamungavavimbisa iko kuzima achivhas uku
tiri kuvavimbisa kuti ngavauye vakagadzirira kuzotamba tinoziva kuti mutambo unenge uri wemasutu negogo dzakanakanaka asi ngavauye nedzimwe dzekuchinja kuti vabvise vazombotamba nekuti tinenge tichiridza zvinoda kutambwa chaizvo pachivanhu chekuzimbabwe chaizvo kutamba kusvika zviya rabuda ndozvetinovakurudzira izvozvo
aiwa tinotenda zvikuru vamasiya tichiti muwe nenguva yakanaka
nemiwe vakandemira
manga makateerera kuna vajona masiya vanove muimbi vachitungamira chikwata chavo chemotomoto marimba band muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri
mumwe muzvina bhizinesi wokuvatsomba mudunhu remutasa central vatawanda terera vanonzi vakatorwa nechisimba nemapurisa nezuro manheru vachinzi motikari yavo yakaonekwa pachikoro chakabiwa zvinhu munharaunda yavanogara kutaura kuno vaterera vakachengetedzwa nemapurisa ekunyanga taedza kubata mukuru wemapurisa pahofisi yenyanga inspector msiwa asi vati tifonere vakuru vavo kuHarare uko tatadza kuvabata asi tabata gweta ravaterera vabrian majamanda kuti tinzwe zviri kuitika
tanga tichiona tawanda terera uyo ari muusungwa wemacid kunyanga vari kuti they are actually suspecting him kuti akaparticipata munyaya dzerobbery yakaitwa kunonzi kwamweyo weshumba kuvatsomba saka patamuona he was severely assaulted so rake rakakuvara zvakaipisisa uye haasi kugona kufamba akarwa pasi petsoka nemacid vakamutora ari kumba kwake
sei asiri muchipatara
kutombunyikidzwa kodzero dzake kwaari kuitwa nekuti macid havana kukwanisa kumutora kumwanisa kuchipatara and havasi kukwanisa kumba that facility
saka pamataura namapurisa vati
mupurisa waitaona anonzi inspector musiwa he was very rude to us mapurisa vatataura navo vari kuhwandisa zvakaitika chaizvo chaizvo kuti chii chakaitika vari kuti tiri kuferefeta nyaya iyi kuti tione kuti musungwa kurohwa kwakaitwa uku akarohwa nani akaroyerwei uye akazorohwa zvaita sei havasi kuda kubudisa pachena chikonzero chavakamurovera
saka pari zvino masirana pakuti
pari zvino tasirana pakuti vanofanira kuti vaite mapepers ekuti vamaendese kukoti within 48 hours
kana makatarisa nyaya iyi ndeye zvamatongerwo enyika here kana kuti ndeye kuparwa kwemhosva
well ndakatarisa zvangu nyaya iyi handizokwanisi zvangu kuti ndizive kuti matongerwo enyika here kana kuti imhosva yangoparwa uye munhu ari kusungidzirwawo but sekuzokuendaudzwa kwendaitwawo zvanzi musungwa anotsigira bato remdc alliance uye ari pasi peconstituence yahonorable saruwaka and zvinotozivikana kuti munharaunda maanogara imomo munhu ari vocal maererano nematongerwo enyika uye munhu anotobuda pachena kuti anotsigira chini mdc and now consider tichitarisawo futi macases ari kubuda mutasa central constituency macase ematongerwo enyika ane mapurisa mukati vanenge vachimbunyikidza kodzero dzevanhu saka panogonanga painewo mukana panogonanga paine mukana wekuti dzimwe dzenguva munhu akungofikisiwawo nenyaya dzematongerwo enyika munhu aungonenedzerwawo mhosva nematongerwo enyika we don't really know
tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare mangwana ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti morara zvakanaka
Soku isika